hurongwa hwafamba zvikuru tinotenda kuti tawana mabilateral meetings namapolitical parties akawanda vanga vachida kunzwisisa zvavanofanira kugadzirira pavanouya kumusangano. Saka we can say everything is set for the meeting yeMonday. Ndofunga zvimwe zvese zvagadzirirwa zvinenge zvichafamba zvakanaka sekuona kwedu.
Tinonzwa mamwe mapato kusanganisira bato reZANU-PF vachiti hwaro hwenhaurirano hwavanocherechedza ePollard. Munozoona here mapato iyaya vachizonge vachiuya kumusangano wenyu?
Gwaro rokuinvaita kwedu kana kukoka mapato kumusangano uyu rakabuda pachena kuti musangano uyu hauzwe makwikwi nezvimwe zviri kuitiwa nevamwe. Vanhu vanoona nenzira dzakasiyana kuti solution dzenyika dzinofanira kunge dzakamira sei. Vamwe vanofunga kuti solution kubvisa hurumende nemaprotests takati hatiuyi kuzokonesa vane hurongwa ihwohwo. Vamwe vanofunga kuti solution kugadzirira maelections takati hatiuyi kuzokakavadzana naizvozve. Vamwe vanofunga kuti solution ePollard takati hatikakavadzani nazvo. Musangano uyu hauzi makwikwi okuti zvii zviri kuitika. Inongovavo nyaya yokuti tingabetsera sei kuti vanhu vauye patafura pamwe chete kuti titsvage masolutions kunhamo yatakatarisana nayo senyika. Makereke akati hatingangogari zvinhu zvisingafambi zvakanaka. Kana tine nzira dzokuti tiwane uchenjeri hwokuti toita sei, ngatidanei ava vanoita zvematonge gwenyika tinzwe kuti ivo vanofunga chii uye zvende zvipi zvatingabvumirana kuti tigadzirise nhamo yatakatarisana nayo senyika.
Mapato mangani ari kuzivisa kuti achange achipinda mumusangano uyu?
Tina mapato mazhinji akonfirma kuti anouya kumusangano uku. Hatisati tasvika pachinhano chokuti tingagona kureva mazita avo pachena vasina kutibvumidza. Saka pari zvino hatigoni kureva mazita evari kuuya, asi zvino namba yatinayo yakakura chaizvo. Uyezve mapato ane chimiro vane maagenda avanofamba nawo. Saka all systems are ready for the meeting.